pano pane makwikwi eAustralia neUnited Arab Emirates kana tingati Dubai nyika yeZimbabwe takamira neUnited Arab Emirates kuti nge ichifota uyezve tine masimba eveto nokuti kana taramba munhu hakwanise kumira saka vesangano repartnership Africa Canada vanova vekuCanada vakamirira Australia vashoropodza zvikuru nyika yeUAE ichivapomera mhosva dzimwe dzatinoimba kuti handi chokwadi asi kuti kuvada kuvasvibisa apo pavari kuparomera musarudzo neAustralia hondo yedu yatakanga tiinayo pamukumarange tikakurira inenge yada kuti dzokei nokuti mhosva dziri kupomerwa United Arab Emirates zvinozoendera nekutengeserana kuri pakati penyika yeu UAE neZimbabwe pamadiamond.
Ko Zimbabwe neUnited Arab Emirates dzapinda papi apa chii chiri kunetsa
nokuti nyika idzi dzine ushamwari kunyanyisa munyaya dzekutengeserana kwengoda saka sezvo nyika dzekumaverera mawestern countries ari kuda Australia vatanga kupomera mhosva vachishandisa musangano wepartnership Africa Canada vachipa mhosva yekuti UAE iri kuita mabasa emoney laundering aya anozopedzisira oita obatsira panyaya dzeterrorism uyezve ichinzi inotenga ngoda nemari iri pasi kunyanyisa dzinobva kwamarange saka panyaya pane zvinhu zviviri chokutanga ndechokuti manyepo chechipiri kana dai chiva chiri chokwadi musangano wekimberley process haunei nekuti ngoda yatengeswa nemari yakati chaunawo chete ndokutarisa kuti yatengeserwa ani uyezve atengeserwa anobvumidzwa kutenga here zviri pamutemo.